Mutongi wedare amai bianga makwande varamba chikumbiro chevatatu ava chekuti vatongwe vachibva kumba vachiti vanotenderana nezvakataurwa nemuchuchusi pamwe nemutikiti vari kuferefeta nyaya iyi kuti pane umbowo hunoratidza kuti vatatu ava vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kutongerwa kugara mutirongo kwenguva yakareba. Vatiwo mashoko akataurwa nevatatu ava akasvibisa chimiro chenyika uyewo kana vakapiwa mukana wekubhadhara chibatiso vanogona kutiza munyika nyaya yavo yozotadza kutongwa. VaJeremiah Bhamu nderimwe remagweta evatatu ava uye vanotsanangura zvaturwa nedare.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angu pachivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Asi vati havana kufara nemutongo uyu uye vachaenda kudare repamusoro kuti rongorore mutongo waturwa nhasi.
Panyaya yabeyo hatina kugutsikana kuti mutongo wapiwa ndiwo chaiwo wakakodzera pamutemo. Saizvozvo tichaendesa nyaya iyi mberi kudare guru kuti rionewo nemamwe maonero justice chayo chayo iitwe munyaya iyi.
Magweta evatatu ava achemawo kudare kuti hama nemagweta avo ange ari kurambidzwa kuvapa chikafu vari mujere kubvira musi wechishanu uye mutongi amai makwande vati Zimbabwe Prisons and Correctional Services inofanira kubvumidza hama nemagweta avo kuti vavape chikafu. Vatiwo vatatu ava vanofanirawo kurapwa apo vanenge vari mutirongo. Vatatu ava vachadzoka zvakare kudare musi wa26 mwedzi uno. Mune imwe nyaya, vatori venhau French Kore anoshanda akazvimirira pamwe naSamuel Takawira wekambani ye263 chat avo vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa pavakaenda kunotaura nevatatu ava kuchipatara chavainge vachirapwa vadzoka kudarira magistrate Kumbare vakanzi vadzoke musi wa25 mwedzi uno apo vachaziviswa kuti nyaya yavo ichatongwa rini. Mune imwe nyaya, dare nhasi ranzwa chikumbiro chamuzvina bhizimisi vaDelish Ngwaya chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yeDrugs International yaigadzira mishonga, izvo zvakaita kuti kambani ipiwe basa nekambani yehurumende inoita zvemushonga yeNatfarm. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.